Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvitatechi 2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC tichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Vanopedza mamiriyoni mazhinji pamunhu nemunhu vachienda kunorapwa kunzi evaitora mari iyoyo vachiisa muzvipatara zvedu naivowo vairapwa pakanaka asi havadi.
Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantine Chiwenga vakadzokera kuChina zvekare kunoonekwa nana chiremba.
Zvose zvaiitwa nehurumende zvaiitwa kumusoro kwavari uku pamwe zvinovabetsera ivo vane mari nechekare vane mabhizinesi vainzi mabhizinesi achapuwa mari yakati kuti akwanise kucreata mabasa vachikangamwa kuti aiwa kuti mabasa anga achicreatwa munyika zvinobvira kuti vari pasi ava from the bottom up vari pasi ava ndo vanenge vatanga vasimbiswa noupfumi kune zvichienda kwavari vowana mari vondotenda kuti bhizinesi ikwanise kuzodii kuzocreata mabasa.
Hurumende inokurudzirwa kugadzirisa nyaya yemari munyika kuti vanhu vasaramba vachirasikirwa nemari dzavo sezvakaitika muna 2019. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantine Chiwenga vanonzi vakasvika muChina nezuro kuti vatariswe navana chiremba. Bepanhau reHerald rinoti izvi zvakaziviswa nezuro nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pavakakumbira vemakereke kuti vanamatire vaChiwenga. VaMnangagwa havana kutaura kuti vaChiwenga vanodzoka kumusha rini vachiti chete vachakurumidza kudzoka. VaChiwenga vakadzoka kuZimbabwe mwedzi wapera mushure mekugara kuChina kwemwedzi mina vachirapwa. Vamwe vanoti kurapwa kunze kwenyika kuri kuitwa nevakuru veZimbabwe zvinoshatirisa nekuti vakuru muhurumende vari kudzinga vana chiremba mabasa muZimbabwe ivo vachienda kunorapwa kunze kwenyika. Vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts, Dr. Chipo Dendere, vanoti umbimbi ndoga huri kuratidzwa kuvanhu nehurumende hwasvika pasi zvisina kunaka. Dr. Dendere vanoti Zimbabwe ine mari yokupa vana chiremba, asi hurumende inoda mari iyi kuti vafambe-fambe kwese kwavanenge vachida vasina basa nekunetseka kuri kuitwa vanhu munyika.
Zvinoratidza kuti ivo vanokoshesa utano hwavo kukunda vamwe vanhu vese. Ivo vanoti madokta hafani kuwedzerwa mari, havana basa nekuti zvipatara zvedu zvine mishonga here, zvine varapi here, zvine magetsi here, asi ivo vanopedza mamiriyoni mazhinji pamunhu nemunhu vachienda kunorapwa kunzi evaitora mari iyoyo vachiisa muzvipatara zvedu naivowo vairapwa pakanaka asi havadi.
Chii chamungataurira hurumende dende kuchinzi munokwanisa kutaura nomutungamiriri wenyika mungati chii kwavari nezviri kuitika izvi?
Ndinoona kunge zvinoratidza vanhu kuti hurumende haina hanya navo, asi iye hurumende iwo ine opportunity iko zvino kuti varatidze vanhu kuti vanokoshesa utano. Dai vaisa mari muzvipatara, zvipatara zvagadziriswa, dai vapa mari kune vana chiremba vakwanisa kubhadhara. Muneziva mwedzi uno chete chete tanzwa kuvanhukadzi vazhinji vafirwa nevana, vachibatsirwa nevana nekuti hakuna vana chiremba vanokwanisa kuita ma-C-section. Zvakanaka kuti vakadzi vanogona kubatsirwa nanyamukuta kana delivery iri easy, asi madelivery mazhinji atinawo kumusha kwedu ndeyekuti mwana anenge ari muposition yekuti panoda kuitwa C-section. Pachidiwa C-section panodiwa chiremba. Zvino vana chiremba vasipo, vana vazhinji vari kufira mudumbu. In most cases are serious, maine mwana vese vari kufa. Saka zvinhu zvinotonida immediate attention. Ivari kuona kuti upenyu hwa general hwakakosha, atizvirambe. Asi upenyu hwemamillions remillions hwakakosha sevasiri kuisa emergency nekudhila nemamiriro akaita zvipatara zvedu.
Dr. Ndendere, nyaya iyi inenge yava nenguva ichingoramba isina kugadziriswa. Pane imwe nzira yekuti zvinhu zvingagadziriswa here?
Zviri simple. I think mari iripo, haisinei kuti mari hapana. Tikatarisa kufamba kunoita vanhu ava, mari iripo. Vanongoramba chiri kuisa mari panodiwa nevanhu. Mari iripo. Zimbabwe haina problem yekushaiwa mari. Mari iripo, mari vanayo. Dai vangonzwa tsitsi vaisa mari painofanira kunge ichienda. Madokta arapwa, mishonga yatengwa, zvinhu zvagadziriswa.
Munofunga kuti hurumende iyi inokwanisa kunzwa zvinotaurwa navanhu ikanzwa tsitsi?
Handifunge kudaro, sezvamataura kuti nyaya iyi yane nguva ichitika. Kune vari kutireka strike, I think zvichapfuura 80 days iko zvino. Saka hurumende ihurumende isina basa nazvo. Vanongokoshesa zvepolitics. Tikateerera maspeech avo vanenge vachingotaura zvokuti hatidi vanhu vanoita mademonstration, hatidi vanhu vanotaura zviri pasi pemwoyo wavo. Ndozvega zvinhu zvakavakoshera. Izvi zvegovernance chaizvo havana basa nazvo. Vanongoda kuramba vakasimbirira pachigaro.
Dr. Ndere vepaWa Lesley College kuMassachusetts vari parunare neStudio 7. Zvichakadaro, vanorwira kodzero dzevanhu vanoti mamiriro aita zvinhu munyika anoratidza kuti hurumende haina basa nevanhu. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti kuenda kwavachivengamiri kwemakungwa kunorapwa vachiramba kugadzirisa vana chiremba zvikwanisiro zvavo muZimbabwe zvinoratidza kushahanya neruzhinji rwevanhu vanove ndivo vanobhadhara kufamba nekurapwa kwavachiwenga.
Vachiwenga vanoenda mhiri kwenyika kuChina kunovhenekwa utano hwavo nemari dzenyika, mari dzemitero yevashandi veZimbabwe, vachisiya zvipatara zvemuZimbabwe zvokagwadama zvisina mishonga, vanachiremba vasingakwanisi kushanda. Ndizvo zvinonzi nevakuru, hakuna chembwa tenzi vararira mutakura. Vanhu vari kutambudzika muZimbabwe, vakuru vehurumende vanorapwa kunze kwenyika zviri nyore, asi ko ruzhinji rweZimbabwe rorarama seiko?
Munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Vakuru venyika vanofanira kutungamidza utano hwevana veZimbabwe nyika yese, nekuti bumbiro remutemo weZimbabwe rinotaura pachena kuti munhu wese ane kodzero yekuwana kuwaniswa utano hwakakwana. Asi iko zvino hazvikwanisike nekuti vana chiremba havana zvikwaniso, havakwanisi kushanda, zvipatara makiriniki zvakavharwa. Asi vakuru vachiwana mikana yevashoma yekunorapwa kunze kwenyika zvinosuwisa.
VaDewa Mavhinga vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kuyambira hurumende kuti inofanira kugadzirisa nyaya yemari kuti vanhu vasaratsikirwa nemari dzavo sezvakaitika muna 2019. Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University vanoti zvirongwa zvehurumende hazvifaniri kukonzera kuti vanhu varasikirwe nemari dzavo. Naizvozvo hurumende inofanira kutarisisa zvakadzama kuti muna 2020 vanhu vanokwanisa kuwana mari dzavo dzavanenge vaisa mumabhangi.
Zvakanyanya kundibata chaizvo kutambudzika kwavanhu veZimbabwe kwatora nguva yakareba gore negore kuchitwa mapromiso okuti zvinhu zvichanaka, asi zvinhu zvisingaratidzi kunaka. Tichitarisa kunyaya dzeupfumi tinoona kuti mari chaiyo kubata mumaoko umu inenge iri kushayikwa ichinetsa. Inobatwa mumaoko acho imomo inenge yakange ichiteksiwa zvakanyanya chaizvo, 2% yakawedzerwa pamusoro pe15% yanga irimo yesales tax. Tozosvika pakati pegore apa mari yainzi e1:1 neus dollar yakabva yangonzi haisisiri 1:1, dzasiyana. Marwadzo vanhu vomuZimbabwe achibva awedzera zvekare kuti mari yavaiunganidza ichikwana zvimwe zvaivakwanira yakanga isati ichakwana zvekare. Zvinhu zvomuzvitoro zvobva zvokwira, zvimwe zvichishaikwa zvimwe zvichikwira. namo ichu nyanyo kuwedzera kuvanhu. Takaona zvekare kuti kushaikwa kwepeturo hakuna kunge kuchiita nani. So ku promise kwakuita vanhu kuti zvicharamba zvichiita nani, magetsi ari kuwedzera achitoratidza kutoshaikwazve. Saka upenyu hwakanga hwapromiswa vanhu kuti hucharamba huchiti nakei handina kuhuona kuchinyanya kunaka. Ndotoona upenyu hwezimbabwe hwakanyanya kunyanya kuomera vanhu chaizvo, tichizosvika kunopera kwegore kudaiwo mabhizinesi chaiwo mamwe ari kutofara.
Kana makatarisa kwatabva kwese uku, munoona sekuti papano kuedza kugadzirisa zvinhu here?
Mavonero andinoita ndokuti kugadzirisa zvinhu kwacho vanenge vaiedza kuzviita kumusorosoro kwavaruko, vasinganyanyisi kutarisa zasi, kwatinoti on the ground, kumunhu uri kuzasi zasi uku. Watinoziva kuti munhu uri kuzasi uku akanga apuwa mari kana kuti kupuwa mikana, mumwe ndivo vanosumudza ikonomi, ndivo vanosumudza mabhizinesi, nekuti ndivo vanotenga vanhu vokuzasi uku. Asi vokuzasi uku ndivo vakanga vopedzisira votekisiwa zvakanyanya mutero uyoyu. Pane mari yavainayo, mari yavainayo zvekare iyeyi yakunzi haicharemi sokurema kwayaimboita, saka haisina zvaichatenga. Saka ndoona sokuti zvose zvaiitwa nehurumende zvaiitwa kumusoro kwavari uku, pamwe zvinovabetsera ivo vane mari nechekare, vana mabhizinesi vainzi mabhizinesi achapuwa mari yakati kuti akwanise kucreata mabasa, vachikangamwa kuti aiwa kuti mabasa anga achicreatwa munyika zvinobvira kuti vari pasi ava, from the bottom up, vari pasi ava ndo vanenge vataka vasimbiswa noupfumi kune kuchiinda kwavari, vowana mari vondotenga kuti bhizinesi rikwanise kuzodii, kuzocreata mabasa. Saka zvavaiita handioni kuti zvaibatsira munhu wapasi pasi. Wapasi wakaramba achingonya kurwadziwa, ivo vokumusoro uku vachiramba vachiita zvirongwa zvinenge zvinovabatsira ivo pachavo.
Vanoongorora zvemabhizimisi nezveupfumi hwenyika vanoti Zimbabwe haingakwanisa kuita rimwe gore rakaita sa2019. Imi munoona sekuti 2020 ikabuda sezvakaita 2019, zvinhu zvingafamba chii chamunoona kana zvinhu zvikasachinja apa?
Kana zvinhu zvikasachinja apa, ndinoona sekuti vanhu vacharamba vachitambura zvokutosvika pamwe kufane nzara chaiko. Tikaona kuti gore ratakatarisa iri mvura inowanza yairamisa vanhu mukurima omo haisi kunatsokuonekwa kuti ichawanikwa yakakwana here vanhu vakwanise kuibvisa, ivo vasina kunge vanyanya kuibvisa zvekare pana 2019 iro riri kupfuura iri. Ndinotarisirwa kuti hurumende muna 2020 umu ikwanise kuramba ichicreata tinoti maopportunity zones ayaya okuti vanhu vakwanise kuona zvimwe zvavangabatsirikana nazvo vari kumusha ikoko. Nekuti zvataa kuona ndezvokuti vokumusha vanenge vari kukangamukwaka, saka vanhu vose vava kumhanyira kumataoni ikoko. Mataoni aakuwandirwa nezvakawanda wanda zvazvichakwanisa kuchengetedza vanhu. Saka mugore ratakatarisa iri hurumende ngainyanya kutarisisa uri kumusha musha ikoko, haakwanisi kugara ikoko achizvibetsera ikoko, pamwe nokudzidzisa vari kumusha zvekare kuti vakwanise kuona maopportunities ari kumusha ikoko, vasumudze ikonomi kubva kumusha ikoko, ufumi hwenyika husumuke kubva kumusha ikoko huchiinda zvose kuzosvika kumusoro, kwete kuti hubve kumusoro huchidzaka zasi. Nokuti hunoratidza kuti hakusi kusvika ufumi zasuku, kuri kungogumira kumusoro kwavari ikokoko.
Hurumende chainofanira kuita chii tichidotanga gore ra2020? Chii chavanofanira kuita kuti zvinhu zviimprove, zvinhu zviite nani tisaita rimwe gore rakaita sa2019?
Ndokurudzira hurumende kuti itarise kunyaya dzemari, nokuti kana nyika ichinge isina mari kana kuti mari dzaiinadzo kuhurumende uko dzisingashandisi zvakanaka, rubatsiro rwatinotarisira kubva kune dzimwe nyika kungava rubatsiro rwamadonation, kungava rubatsiro rwokuti dzimwe nyika dzikwanise kuuya dzichizoita mabhizinesi muzimbabwe, hakuitiki rubatsiro irworwo. Nyika yedu haina mari, saka hurumende tinowaichipromisa kuti tichati imwe mari iwanikwe ma10 dhora nama20 dhora, asi kuti zivo tinowanikwa papi hatizvioni izvozvo. Vanhu vakatamba krisimusi vasina mari. Saka kunyaya dzemari uku ndokuoda kuti hurumende isimbisise, iratso kuona kuti mari gadzowanikwa mumabhengi, vanhu vave nechivimbo namabhengi sezvaiitwa makare kare ayaya, kuti kana vakawana mari vokwanisa kunobhenga kubhenga. Kana mari iri mufoma wemaketi mabengi miyomu ino kwanza kushanitua ni nika yose izwane asura nabasila chivimbo ne mabengi nukuda kwe nite momu ya urumendi yukuti marino kwanza ya pera kumabengi kwanza marino za hiko indaka isa mari yangu ikoko saka dabu zikore marino riri urumendi nga ina tobuda pachena ina tokungeishi seven za shukuru mkureta katarisa ya kuti mari waniko no nayo kanayo waniko no nayo uchazwesha ndisabu usina omari kurenga itengesa za ano tengesa achiwana tuwa kusumuta kwa tika ita ekonomi koko pasida kukadzili swa dambu zikore mariri atina kwa tino nyanyo kuvona kwa tino nyanyo kuinda senyika nchizo betere kala na wanu wae
Muzina fundo Elliot Masocha wa Defra University ku Ohio vari parunare ne Studio 7 Chombo tarisa zhuruma pepa na u anasi Muherald mune nyaya pamsoro pekudzokera kuChina nezuro kunoonekwa nana chiremba kwemtungamiri kwemtevedzi kwemtungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga Muherald mekare mune nyaya pamsoro pekuurawa kwemupurisa nekukuvadzwa kwevamwe vakange vachibatsira kuchengetedza vashandi vepa mugodhi weGood Hope kuBattlefields vakange vachirwiswa nechikwata chevanhu vakange vaine mabhemba matanda masanu nerekeni Mudeli News mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vave parumana nzombe pamusoro pevanhu vave kuzivikanwa nezita rekuti mashurugwi vari kufamba vachiuraya nekurova vanhu vachivatorera zvinhu zvichinzi hurumende iri kufunga kupa mvumo kumapurisa yekuti vapfure vanhu ava Yashika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Moro yemuri yeZimbabwe ini ndonzi James Padombo kuno South Africa. Nemwana ndirikuita nyika vaimirira zvakaita zviri kushodeka zvingaita. Zvinosekisa bazazvisekesi. 1 hakuna magezi 2 hakuna mvura 3 hakuna chikafu asi vanhu vanongoti zvichanaka tinosvikira pakuita 20 years vanhu vachingoti zvichanaka otherwise inongozogumisira nyika yacho yatotengeswa vanhu inenge vatoikonewa hurumende yacho inenge yatodhakwa
ini ndoda kumbobvunzavo kuti vamunangarwa ndi president here kana kuti ndi sabhuku zvake kana kuti mupurisa wa sabhuku nokuti muitiro wavanoita chayo chayo chero speech yavo hatisati tambovaoti speech yavo ispeech ya president chero mamwe mapuresident emuafrica haiti savamunangaro
tinokukwazisa vakuru vose vanoti vanhau dzinonakidza kudai dzokuti kana tikazadzishaya chaizvo chaizvo zvino tinotonzwa kana mumarwadzo kana takanyaguta totonzwa nzara kutaura kwaita vamagari apo tokutenda kukuru kwazvo apo vataura chokwadi apo shuwa vashaya mukana vemakereke vamwe vaona mukana wekuti vangataurawo nevatungamiriri venyika ivayo nekuti Nevada vazvachokwa. Ndino zvanongofara kana nzira ngori ngafamba kuti titenda iye mufundisi ataura zvataura muprofesoni magayavo. Kutwagona kududzira dudziro zvake zvakanaka nekufamba neshoko rake ende waona kuti vamwe vake vanofamba namukati mwe Jordan rake neGDA. Vamwe vari kupotseka mukufamba. Ndotenda kwazvo.
Mangadiko anamukoma Jonga, anamukoma Tanonoka. Tinokutenda ine nhau dzamunotipa dzechokwadi. Ini ndinoitwawo Mai Panashe, ndiri kuno Cape Town. Ndotangawo nekumhoresa baba wangu namai wangu vanoitwa baba namai Chipunza, vari kumudzi padonzwe primary school. Ndomhoresawo vana vangu vanoti Leslie, Nalini, Defini naMunashe. Ndozoendawo kuHarare kuAirport kuOverspill. Ndinomhoresa Panashe nemunina wangu mai Oprah. Nemurora wangu peshi ndozoenda kushamba ndinomhoresa Inoki andikanganwa kumhoresa mai Ramsi baba Ramsi Ramsi na Reshio ndichiti makadini zvenyu tinoti mpinde goredza mwari wakuchengetei watirangarirewo tese tese.
Happy New Year tanonoka wante blessing zuru nava njonga kane miri pamwe chete navose kwazisa vose 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 vanobata chirongwa ikoko ku studio 7 chikwaziso zvakare amai vangu vari kumusha uku kumaundarweni kumukumbura uku mai Gribet Masangano nambuya vacho mbuya Bhedhuru pamwe chete nasekuru vangu vabvumai Bhedhuru uye zvakare ndichikwazisawo vamwe vose kwamasangano ndichiti muve negoredzva uye ndinoti Mwari vakuitirei zvakanaka. Tinotenda chose pamwe chete nemudzimai wangu Primrose Tikomo ndichimukwazisa pamwe chete naambuya vangu pamwe chetewo zvakare natezvara wangu navose vakwamasangano ndichiti muve negoredzva ndatenda.
Muri sei vamushamarari, ini ndinoitwa Simon Dube, ndiri kuSouth Africa Klerksdorp. Ndinogara kumusha kwangu kuri kuChipinge, kusakuinje. Ndinokwazisa vamai vangu Maiwanda, nababa Po, namai Po, naJustin Dube, naJosephine Dube, naLetkin Dube, natakudzwa Dube. Ndichiti Happy New Year, tionana 2020 muna December. Sharp.
Kadini ko Bastidio 7 hapo eshi inende naitwa Peter Ngwenya kuno South Africa kuno eshi tirikuchema nemare dzatirikuwana kuno kumabasa sikwanisa kuti tikwanise kusvika kumutavo kumusha tingochema vachingoti odini kedu wenge anaka takwanisa kushandira pedo zvimwe takwanisa kuenda kumisha kunowana vabereki.
Makadive Studio 7, makadive Studio 7, zita ndimahambe paDurban. Ndanduda utaura pamusoro panyatu, pamusoro panyatu nemimi vanhu veStudio 7. Takakuudzai kuti musatore vanhu veZANU-PF vachitaura paStudio 7. Mukanwa mavo mune mate. Pane zvimwe zvinhu zvekuti unonge utonakidzwa nekuda kuteerera news, kasiko zvinonzi mamwe mazuva hatichatoteereri. Nenyaya yekuti ungovhura radio unzwa kuti honorable muzvinafundo. Wakangonzwa kunge unyanya anonzi madhuku achitaura zvisinangana nebasa rese vanhu vamunokoka kuti vataure paStudio 7. Hamusadaro imi vanhu veStudio 7, vanhu veZANU-PF vanoita kunge vane kosi yavakadzidzirai kunyepa. Haikona kupota muchidaro so izvozvo munoti vana Ponyati vataura paredhiyo tsaona dzazodai dzazodai. Pamunei muchivatsvaga kuti vataure zvinhu zvakamirira zvinhu zvenyika zvavanenge vachiona kuti vatadzonzi yanga isingadairwi vanga vachiti vari mumusangano. Kwaipa papa vabuda mumusangano vanhu vestudio 7 zvaita kunge makutengwawo nezanu iyi taimbo kutsigiraiwo bat makutoita kunge makutengwa nezanu.
Makadi vashamararo vestudio 7 mukoma tanonoka wande mukoma jonga kandimire sister mavelasi mukoma mike hove nevamwe vose vandisina kudana ndinoti muri sese ikoko ndinoda kutaura vamwe nenyaya yevanhu vemakiriki yavasangana navamunangagwa vachitoda kuti vakudzire hurukuro. Hurukuro dzacho vanoda kudzikurudzira kunani handi zvingorere pachena kuti munhu anofangwa kuita hurukuro namunangagwa ndivachamisa. Zvino kana iye vachingodaidza vamunangagwa chete vanofona sekuti zvavari kuita pane chinobuda ipapo kana kuti vari kutamba nemadhaka pasina mvura. Vanhu vemachechi ngavasada kuti pohasha plisi shuku nokuti kana ivo ngavangoenda pane nyaya vanozviziva kuti munhu anofangwa kuti vagare pasi ndivamunangagwa navachamisa. Saka ngavasasera vachipedza nguva vachida kungoti taungana zvikazodai zvikazodai ivo vachinatsokuona pane nyaya ngavasapedza nguva vachibatana kumeso vachitotipedzera nguva vanotoita zvimwe zvinotozotisvota. Saka inini hangu kutaura chokwadi ka chavanofangwa kuita vaifangwa kudaidzawo kuti vachamisa nokuti kana vakangodaidza vamunangagwa chete hapana zvavaita. Its like vari kuudzwa zvokuita namunangagwa kwete kuti ivo ndivari kuudza vamunangagwa zvokuita. Saka vanhu vemachechi ka mutiitirewo mushe zvechokwadi kana musiniri kuziva zvamuri kuita zvirinani munyarare tese tinonamata tiri kumachechi but kana imi mukaona kuti hamusiudza zvamuri kuita ka ende kuti kana muchitora side one ka hationi sekuti hapana zvamunenge muchititira tinotogara tazvishora kare saka pane pasina kana zvinobuda. Saka ndo zvangu zvandongoti wangu ndingotaurawo izvoro nhasi pazuva ranhasi tiri pano paSouth Africa kune Osprits.
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7. Ko imwi munozviona sei. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana chiremba vari kurapa vanhu vane chirwere cheEbola muDR Congo vanoti kusvika pari zvino vanhu vanoita zviuru zvitatu zvine mazana matatu ane makumi masere nevatatu 3373 vanozivikanwa kuti vane chirwere cheEbola, asi zviuru zviviri zvine mazana maviri nemakumi matatu neumwe zvevanhu 2231 vakafa. Vana chiremba vanoti kurwisana kuri kuitika munzvimbo yeNorth Kivu neIturi kuri kukonesa kurwisana nechirwere ichi zvakakwana. Mutungamiriri weRussia vaVladimir Putin vakataura parunhare nemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vachitenda vaTrump nekuvaruma nzeve kwavakaita pane zvakanga zvichirongwa nevanopfurikidza mwero muRussia. Vakuru vaviri ava vanonzi vakakurawo pamusoro pezvimwe zvokudzidzana pakati penyika mbiri idzi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanomiririra dunhu reGeorgia muparamende yeAmerica vaJohn Lewis vazivisa kuti vane chirwere chegomarara chiri parwatata. VaLewis vanozikamwa zvikuru nekurwira kodzero nekusununguka kwevanhu vatema muAmerica. Vakamboshanda namufundisi Martin Luther King. Vana chiremba vakaudza vaLewis kuti chirwere chavo chegomarara chasvika pachinhano yechina kana kuti stage 4 inove nhano yekupedzisira pachirwere ichi. VaLewis avo vane makore makumi masere nemapfumbamwe vakapinda muparamende muna 1986. Kanonakidza zvikuru Bazooka. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuChina zvekare kunoonekwa nana chiremba. Hurumende inokurudzirwa kugadzirisa nyaya yemari munyika kuti vanhu vasarasikirwa nemari dzavo zvekare sezvakaitika muna 2019. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.